manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 23, 2023. Makateerera kustudio 7 mepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekubudilima dzanzi nedare repamusoro reHigh Court hadzina kufambiswa zvakanaka nekudaro dzinofanira kuti dzidzokororwe. Mabishop eRoma oshora kudzingwa kwenhengo dzeTriple C mudare reparamende nemumakanzuru. Vakawanda vochema mubati wepagedhi George Chigova. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekubulilima dzanzi nedare repamusoro reHigh Court hadzina kufambiswa zvakanaka nekudaro dzinofanira kuti dzidzokororwe. Sarudzo idzi dzainge dzakundwa navadhingimuzi puti veZANU PF vanova zvakare mutevedzeri wegurukota rinoona nezveumizha neumetura mukufambiswa kwemashoko. Vaputi vati havana kunge vanzwa nezvemutongo uyu. Vakakwidza nyaya iyi ndimuzvare Bekezela Maplanga vebato rinopikisa reTriple C. Ndivozve vakakwidza nyaya iyi kudare vachiti vaputi vakabirira sarudzo nekutenga mavhoti. Vaputi vanonzi havana kukwikwidza nyaya iyi kumatare. Zimbabwe Catholic Bishops Conference yanyora tsamba kuvatendi ichishora zvikuru danho rekudzinga nhengo dzedare reparamende, maseneta nemakanzura ebato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change achiti ndezvimwe zvave kukonzera mirizhonga nekusagadzikana munyika. Mutsamba yakanzi The Coming of Christ, The Prince of Peace, mabishop eRoma ati nyaya yekudzingwa kwenhengo dzeTriple C mudare reparamende nemakanzuru yapa kuti kuitwe sarudzo dzemabuy elections zvopa kuti mirizhonga itangidze munyika. Nhengo yebato rinopikisa reTriple C, mufundisi Tapfumanei Masaya, vakapambwa nekupondwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kumabvuku muHarare. Vamwe vatsigiri vebato iri vari kupambwa nekutotwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Mabishop eRoma ari kukurudzira miriro yeZimbabwe kuti isatsigire vanoita zvemirishonga. Bato reZANU PF riri kuramba mhosva yariri kupomerwa yekuita mirishonga uye riri kuramba kuti riri kushanda navashabangu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachikokera mabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri.
Nyaya iri kudonongorwa nemabishop yezviri kuitika muZimbabwe inyaya inoti rwadzei, nekuti zvinotitaridza zviri pachena kuti vari kutonga havana chido chekuti nyika igare murunyararo, kana kuti vana veZimbabwe vabatane vafunge kuti tovaka sei nyika tichienda kumberi.
Ko sei muchidaro vamutandiri?
Nemumirongo wakaita sarudzo dzedu sekudomwa kwakaitwa nevaiobserver vakawanda, I think zvazviri pamusoro pedu senyika kuti tifunge kuti tobatana sei kuti tiunze runyararo rwakawanda tibatanidze vanhu vatoziva kuti vagara vakapatsanurwa zvichienderana nekuti vanoona sei matongerwo ari kuitwa nyika yeZimbabwe. But izvi zvirikutaridza kuti ZANU-PF iri willing kutoramba ichienda nepath yekumeka sure kuti vese vanodisagree nayo kana kuti vasina muono sewainoita iyo vaparadzwe vasazombove zvepati yekutongwa kwenyika yeZimbabwe.
Izvi zvine matambudziko akaita sei sekuona kwenyu?
Izvi handifunge kuti zvine magumo akanaka. Sekuona kwangu zvinove muonero waitawo mabishop patiri nhasi parikutaridza kuti nyika iri kupuswa zvine simba kuti iende mukupokana kwokuti tinogona kupedzisira tazoona mhirizhonga yakakura yatisingatarisiri. Ndakachimbotaura kuti nyaya yerunyararo kana huripo inoita sekuti idambe asi inoda kuti ibatwe nenzira yakanaka nekuti kana runyararo ukazoshayikwa vanhu vakadisenda into conflict zvinhu zvinonetsa kuzodzosana kuti nyika ive zvenerunyararo.
Saka poitwa sei semaonero enyu vamutandiri?
So ndofungidzira kuti dai vari kutungamira Zimbabwe izvozvo vanzwisisa chinhu ichochi kuti chakakosha pari zvino kuti vana veZimbabwe vabatane tizame kudeescalate matensions atinawo tichibva kumaelections tigone kufunga kuti tobatana sei patisina muonero wakanaka, togadzirisa sei nyaya dzelegitimacy, nyaya dzekupokana nenhau yekubuda kwakaita maelections kana kuanaunzwa kwaakazoitwa. So mabishop ari very correct kuti varatidze kushungurudzika nekuri kuenda nyika nekuti nyika iri kutadza kuti iri kuenda kumawere. Asi kuti tigadzirise nyaya iyi vanhu vanofanira kuti vataurirane. Ndofungidzira kuti civil society yakabuda pachena negwara rayo yekuti nyika yoba ingagadziriswe sei. Panoda kuti senyika tigare pasi tobvumirana kuti matambudziko atinawo ndeapi, tobvumirana kuti saka toita sei timagadzirise.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachikokera mabasa musangano reSouthern African Liaison Office kana kuti SALO vamunjodzi mutandiri vange vari parunare kuJohannesburg na Blessing Zulu weStudio 7. Kurwisana pakati pechikwata cheHamas neIsrael kuri kuenderera mberi kunyangwe paine nhaurirano yekuedza kusunungura vakapambwa nevari muhondo ava. Vasungwa ava vange vachitarisirwa kuburitswa muusungwa nhasi asi zvinonzi zvinogona kuzoitwa nemusi wechishanu. Hamas iyo inoonekwa sechikwata chinopfurikidza mwero neAmerica inoti yakazvipira kusunungura vasungwa vanodarika makumi mashanu ukuwo Israel ichisunungurawo zvimwe zvizvarwa zvePalestine. Hamas inoti vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vafa ukuwo mudunhu iri nedzimwe nzvimbo dzeWest Bank. Israel inoti zvizvarwa zvayo chiuru chimwe chete nemazana mashanu vafawo. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari varerekera kubato reCCC muno muAmerica vatim Muringai.
Nyaya ndaungoona inenge iri kunetsa ndeyekuti kuri kubudiswa vamwe vachisara ende pane kusatrustana pakati peHamas neIsrael nokuti zviri kunzi vari kubuditsa vanhu vashoma uye Israel iri kubuditsa vakati wandei and ipapo vari kuti Hamaswo inenge yakuincreasawo kutsvaga zvombo zvitsva kuti isumudzire hondo yekana zvava zvapera.
Tinoona kuti pane yatingatiye chitsidzo chekuti vatapwa uyezve nevakasungwa vatapwa vari muGaza vawanikwe vachiburitswa mangwana mungaona chizoitika here?
Zvinokwanisa kuitika nokuti government yava Netanyahu yanga yauya nesimba rakanyanyisa vari under pressure yekuti vanhu vakatapwa vabuditswe nokuti kune vana vechidiki madzimai nevamwe vasinei nezvehondo.
Tombotarisa kuti pane hama dzevanhu ava vari kutarisirwa kubuda dzanga dzakatarisira kuti vabude nhasi. Munoona tichitarira panyaya yekuremekedzwa kukodzero dzevanhu vachizotambira sei zvatiri kuona zviri kuitika izvi?
Kana uri hama yemunhu akasungwa kana kuti uchifunga kuti achiri mupenyu kana kuti haasi mupenyu, chii chinorwadza chaizvo? Nokuti unenge usingazivi kuti zvakanyanyomira sei ende ndevapi vachabuditswa vacho ipapo.
Mungatimi pane zvimwe zvinokwanisa kuitwa here kuti tigoona chiitiko ichi chizoitika sekuvimbiswa kwachiri kuitwa?
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vemuIsrael nemupalestine vanofanira kugarisana pasi vataurirane nenyaya ye-two state separation. Ndo inenge ingangobatsira zvakawanda.
Tombotarisa kuti takaona nyika dzakadai seQatar, Egypt, America nevamwewo vachigara pasi kuti tizoona chiitiko ichi chichiitika. Pane zvingaitwa here navana United Nations nemamwe masangano kuti tiri kunzwa kuti chikafu pari zvino hatisati chatanga kusvika munzvimbo yeGaza?
Zvakawanda nokuti tiri kuona kuti kuri kuendera kuri kuita hondo. Kare taiziva kuti Israel kwaingopindura Russia neAmerica kuti titaurirane kuti vagarisane pasi. Zvinezvi takuona naQatar naSaudi Arabia vachipindurawo munyaya idzi. Zvokureva kuti kune zvikwata nezvikwata. Saka zvinonetsa kuti vanhu ivavo vagarisane pasi vese vanzwisane. Asi nekuda kwekuti mahumanitarian grounds it was fulfilled, zvinoda kuti vanhu vese vawirirane, chikafu chipinde, vana vawane pekuenda nezvipatara zvishande zvakanaka.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vatimuringai vange vari parunare kuOhio naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vakawanda muAmerica vari kupemberera zororo rekutenda kana kuti Thanksgiving nasi. Gore rega rega vanhu muAmerica neCanada vanopemberera zuva iri, vamwe vachiti kutenda gohwo remwaka wapera nemamwe maropofadzo sezvakaitwa nemadzitateguru akabva kuBritain kubva muna 1651 apo mabiko aya nevakazopambwa muAmerica veWampanoag vanobika magarikuni kunyanya vachidyawo chingwa, mbatatisi nezvimwe. Vakawanda vanotora mukana uyu kuungana semhuri. Izvi ndizvo zviri kuitwawo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, muzvare Comfort Dondo, vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu rePumulani, Minnesota, African Women Against Violence. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Handinotenda zuva reThanksgiving holiday ingatioti akosha chaizvo hamuno muAmerica, asi ukabvunza varidzi venyika ino apo maEuropeans akauya kuAmerica vakavaona vari pano, Thanksgiving yaicelebretwa nevapambe pfumi vachena. Pavakauya muno muAmerica vakaona varidzi vemuno varimo vemaindigenous people. Ukatarisa nyaya yacho chaiyo yechokwadi, vaiti vakauraya varume vechiindian vobika vocelebrata voiti Thanksgiving. Asi haisiriyo, haasiriwo madzidzisirwo anoitwa vana.
Vanodzidziswa zvipi zvacho muzvikoro?
Vakaita kuti ite official holiday. Zvinonzivo vakaorda varume 38 vetribe renonzi Dakota to be hung for war crimes. And so after that vakadaidza kuti Thanksgiving holiday. Saka iholiday ine marwadzo pane varidzi venyika ino.
Saka chihombe hombe chinenge chichicherechedzwa muzuva irori chii?
Vanhu vese vemuAmerica vakwanisawo kucelebrata vachiuya vachiratidzana kuti tinokwanisa kuregerera zvakatadzwa nemasitateguru toenda tomuvha pamberi. Saka unotarisa kuti muAmerica Thanksgiving mhuri dzinobatana, America vanhu vanoshanda zvokushanda zve as Thanksgiving kana muzvitoro nezuro ongori kungoona vanhu vakazadza macholi nemateki nemapoti nembatatisi vachinobika every family inogadza vobika vodya makeke kucelebrate saka kunyange zvayo yakatanga nenzira iyo yakashata ichiropa raideuka chinhu chandinoona about nyika inonzi America vanhu vanoyanana asi vanotaurana muchokwadi and they move on.
Saka imiwo sezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama zviri muno muAmerica munotambira nawo sei naro zuva irori?
Izvari kuti sezvo tirikure nemhuri dzedu dzimwengu hatina senekuno handina munhu andiendina yepedyo tinosangana nevamwe vabedu vekunyika dzekuAfrica. Usiku wanhasi ndirikuenda kumba one of the gentlemen vanoshanda neni nemhuri yavo ndeyekuGhana tosangana tobika tinobikawo mateki ekuno tichiremekedza nyika yatiri nekucerebrata kwavanoita asi aiwaka tinobikawo sadza zvakare tobikawo chikafu chekumusha tosanganisa ingori nguva yekusangana nenguyanana nekuzorora ndokucerebrata kwatinoita uye zve hatikanganiwo kumusha izuva rekuti takazorora saka tinofanawo kumusha tiyoka hama dzedu dzatakasiya kumusha.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica muzvare Comfort Dondo vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanhu rePumulani Minnesota African Women Against Violence vange vari parunare kwakare kuMinnesota. Sangano reMedia Center rakabatana nesangano reShine Faith-Based Organization nezuro rakaita musangano nevagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland East nedonzo rekupa vagari ava mukana wekuti vature nhunha dzavo pamwe nekubvunzurudza zvakawanda maringe nekushandiswa kwemari dzeruzhinji, zvirongwa zvehurumende, budiriro munyaya dzenharaunda, utano nedzidzo. Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu wakaitirwa panzvimbo yemabhizimusi yemutoko senda uye wakapindwa nevashandi vehurumende vanosanganisira vemuhofisi yamudzviti mudunhu iri, vekubazi rinoona nezvenyaya dzemadzimai masabhuku pamwe nemakanzura. Madzimai ekumaruwa akapoteredza mutoko senda nevechidiki vakapinda ugungano iri vachitaura nhunha dzavo. Hurukuro dzakabuda mugungano iri dzinoratidza kuti vechidiki vakawanda havana mabasa. Makambani ekunze anochera zvicherwa munzvimbo iyi anosanganisira ekuChina haasi kuwanisa vagari ava mabasa, kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwewo. Mumwe mugari womaMutoko, amai Enara Melody Capito, vakati zvinosuwisa zvikuru kuti makambani mazhinji ari kutora zviwanikwa zvavo zvinosanganisira matombo ekuvakisa, asi vechidiki vasingawane pundutso kubva mazviri.
Tiri kunyanyoti shungurudza inhaurwa yokuti vana vedu havasi kukwanisa kupinzwa mapa mabasa ivayo. Matombo ari kutorwa iwayo, nzira yavari kufamba nayo haina kana kugadzirwa.
Mumwe wechidiki akapinda musangano uyu vatafadzo Makwara vakaudza Studio 7 kuti vechidiki vakawanda havana mabasa kunyange hazvo nharaunda yavo yakatekeshera zvowanikwa zvinogona kushandura upenyu hwavo, vachiti hurumende dai yavapawo mikana.
Nawe yatokutaura pano pazuva ranhasi totaura nawo dzemayouth. Mayouth mazhinji iko zvino izvi haana mabasa. Saka ndosaka mukuona vazhinji vari kudhakwa, vari kutora zvinhu zvinodhakwa. Saka taikumbirawo kuti dai hurumende yabatsira mayouth.
Vanomirira Ward 11 mukanzuru yemutoko vaItai Rutsito vakati kanzuru yavo iri kushanda kuwanisa vagari mvura yekunwa yakachena kuburikidza nekuchera zvibhorani mumawadhi ose ari mudunhu reMutoko.
Vanhu taka tiri kukwanisa kuvadhirira mabhoozi each and every ward. Right now we have 29 wards in Mutoko Rutsito Council. Each and every ward have got a bore which we drilled. Right now tasarwa nokuinstalla but some few bores akato installwa akutofanisa kushanda.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano renharaunda yemutoko reShine Faith Based Organization vakwanisa idende vakati masangano avo anokoshesa nhaurirano idzi.
Vatinoshanda tinowanzoshanda tichibatanidza community nemaleaders. Saka paproject inoyi pakana program yatiri kuita nhasi iprogram yakanangana kuti vatungamiriri vakasarudzwa vakwanise kuwana mukana nevagari
wachitaurira na nyadzi budiriro nekupana pfungwa kuti nyadzi budiriro dzingafambiswa sei uye zvimwe zvinopromiswa kana kuti zvinokumikidzwa pamwe pachiswa sarudzo zvinobuda here.
Mukuru wesangano remedia center vaNST Mudzengi vakati chirongwa chavakaita nezuro ichi chakanangana nekupa vagari mikana yekutaurirana nevatungamiriri vavo vavakasarudza munguva yesarudzo vachibvunzawo pamire urongwa hwebudiriro sekuvimbisa kwavo apo vaitsvaga rutsigiro. Mutoko nderimwe rematunhu munyika ane zviwanikwa zvakawanda asi vazhinji vachiri kunonga svosve nemuromo. Sangano remedia center rakaparura chirongwa ichi muna chivabvu gore rino richitsigirwa nesangano reEuropean Union. Pare zvino chirongwa ichi chaitwa mumatunhu maduku anoti Hurungwe kumashonaland west, Zhombe neGokwe kumidlands province pamwe nechipinge kumanikaland. Ndakamirira studio 7 kwamutoko mashonaland east, ndini Pasmo Ndlovu.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America neGermany dzati dzakazvipira kuti dzirambe dzichibatsira Ukraine nezvombo muhondo yayo neRussia. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti izvi zvinogona kuonekwa sekunge nyika mbiri idzi dziri kunyanya kupindira muhondo iyi isingazivikanwi kuti inopera rini uye sei. Mutungamiri weUkraine Volodymyr Zelensky vanoti chinangwa chavo ndechekuti vakwanise kuwana zvombo zvakakwana zvekushandisa mugore rinotevera. Vamwe vanhu vemuSomali vakatiza nzara nemhirizhonga vanoti havachina kwekunopotera sezvo vasangana nedambudziko remafashamu emvura zvokonzerwa nematambudziko ane chekuita nemhepo yeEl Nino iri kuvhiringidza nzvimbo dzakawanda munyika iyi. Nzvimbo dzasangana nedambudziko iri kunyanya dzinosanganisira guta reBeledweyne uko Rwizi Shabelle rakafashukira mvura ndokuparadza dzimba dzakawanda. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika mubato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Mubato iri mune kukakavadzana pamusoro pekudzingwa kwenhengo dzeparamende nemakanzura zvichitevera danho rakatorwa nevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Shavangu nekudzinga nhengo dzakavhoterwa pazvigaro zvemuparamende nemumakanzuru. Bato iri rinotiwo nhengo dzaro dziri kupambwa nekupondwa nenhengo dzeZANU-PF. Asi ZANU-PF inoti iri kuzodzwa mafuta enguruve yaisina kudya. Izvi zviri kuitika apo nyika yatarisana nesarudzo dzekutsiva vanhu vakadzingwa muparamende nemumakanzuru navashabangu idzo dzichaitwa musi wa9 zvita. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mushandi muhofisi yekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vaFrancis Mufambi pamwe chete nenhengo yeCitizens Coalition for Change vaStephen Sakozi Chuma tatanga kunzwa kuna vaChuma.
Tose tinozviziva kuti takabva musarudzo mumwedzi waAugust ende tabva musarudzo tinozova sarudza dzina kutova zvakanaka. Observer mission yeSADC yakapawo maonero ayo nemamwe maobserver mission akafanana naEU vakapa maonero avo zvavakaona kuti aiwa sarudza dzina kufamba zvakanaka vanhu vaivhoteswa usiku senge mazizi. Tabva ipapo tikaonazve kuti pakaita nyaya yemaabduction kana kuti kupambwa kwevanhu munyika kubva kuna wembera ishe nende wa James Dakwa awachiri mchipatara kutaura kune takudwa ngadzore anotunga mera vechidiki mbato redu RCCC achiri mchipatara zvakare asingadzore paakapambwa akambotraya kuita Facebook live tikaona vanhu vakapakatira zvombo nanhasi avanhu ivava vasati vabatwa kunyangwe zvazvo nyaya iyi yakaiswa kumapurisa toita mazuva mashomanini apfuura takaona Bishop Tapfumanei Masaya vakapambwa zvakare vakazowanikwa vaora mutungu wavo washata vakavigwa svondo rapfuura iro ndo chimiro chiri munyika kune nyaya dzekorerawo dziri kunetsa vanhu vari kufa hurumende haisati yambotaura kana statement imwe chete zvayo so zvinhu zvakamira manyama amire nerongo munyika yedu yezimbabwe
vamufambi muri kunzwa zviri kutaurwa navachuma here izvo
honi ndiri kuzvinzwa chekutanga ndirisponde panyaya yekuitwa kwemisarudzo ithink kuitwa kwesarudzo kunorwiwa neelectoral law hakuna munhu akavhota manheru asiri 7 o'clock yakanga iri pamutemo or asiri paextended time yakapuhwa negovernment kumeka shuwa kuti every other person aexercise their democratic right yekuvhota tichibva ipapo tinotarisa nyaya dziri kutaurwa dzekupambwa kwevanhu mutriplec mune mbonga mupopoto mazuvano ende vanhu havasi kuwirirana maonero edu ekuti vanhu vari kupambana pachavo sezvo vari vanhu vagara the track record of violence not only that tinoona futi pamwe panonzi munhu apambiwa tichingoda kuenda kumisangano mikuru yakafana neSADC yakafana neAU yakafana neUN zvinoitirwa only for social media purposes saka zvinozonetsa kuti tinzwisise kuti chinangwa cheopposition atiri kudyira naye ndechei totarisawo zvakafanana nezvimwe zvirwere zvakafana necholera I know iproblem iri kubva from a record of neglect yemaurban cities edu yemacouncils edu neopposition because opposition ndiyo yakabata maurban councils saka ndo maonero atinoita seZANUPF
vachuma vamufambi vari kuti mubato renyu reCCC mune mvonga mupopoto zviri kumbofamba sei
chaitika nechekuti ukaona muvakidzani achitaura zvepanexi door senge iye anogara ipapo patova nedambudziko kuCCC hakuna mvonga mupopoto kuCCC hakuna makakatanwa asi kuti taita nhubu yatakataura isusu kuti aiwa uyu munhu asi nengo yeCCC yatinoona kuti iri kushandiswa pachena neZANUPF kurikola maMPs nemakansela edu chinangwa chiri chekuti vaitite zvavanogara vachitaura zvokuti one party state
vamufambi pindurai tinzwewo
vachuma munofanira kuunderstanda kuti up to recently bato renyu ranga risina bumbiro remutemo kana musina bumbiro remutemo anenge ari mazvake mazvake umwe nemumwe anongoita zvaanenge afunga
regai titi vachuma mudzoke tatarisana nemabuy elections ari kuuyayo gadziriro dzenyuwo dzave papi
gadziriro dzedu dziri kufamba zvakanaka chose kunyangwe zvazvo mabuy election aya ataona sekuti ari kuwesta mari yakawanda munozviziva vana vezimbabwe takabva musarudzo muna August manje mbanje sarudzo dzinoitwa pachiburiswa mari iye zvinoizvi tava nemamwe mabuy elections aya akonzereswa neZANUPF ichishandana dzavamwe ari kubudisa mari inodarika iyo mamiriyoni mashanu 5 million imari iyoyo tinogona kubatsira nyika asi chatinda kuvimbisa mhuri yezimbabwe ndechekuti kumabuy election ikoko tiri kunozvambura zvese ZANUPF nachavamwe vake handei tinovhotera CCC nouwandu hwedu December 9 buy elections
vamufambi ngatipetei chirongwa gadzirirowo dzenyu dzave papi mubva mapendera
the revolutionary party ZANUPF is very ready for the buy elections so tinoti kuri vachavhota vese madzidza chidzidzo chakakura kuti vanhu ava havasi vanhu vanotrastika havasi vanhu vanokupai pundutso ZANUPF yakakumiriirai kubva kuhondo yechimurenga ikaenda kupost liberation ikakupai minda ike zvino iri kukupai economic independence saka ngatibatirani pamwe chete timeke shuwa kuti bato reZANUPF raramba ririchitonga rawana also mavhoti akawanda anoratidza kuti ibato rinodiwa nevanhu zvaragara richiita makore ese
avo vange vari mushandi muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vaFrancis Mufambi vachitaura vari parunare vari kuHarare manzwawo kubva kunhengo yevechidiki mubato rinopikisa reCCC vaStephen Sakosi Chuma vachitaurawo vari parunare kwakare kuHarare Musa kanganwe chirongwa chedu che Live Talk na 8 Nasi Maneru chinotarisa zvinosangana nemadzimai. Tabve tasvika kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga ndokusiya yemuina Taboka Ncube achikupa chirongwa cheIsiNdebele.
So we see cut